Good evening. You're listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, 27th May 2019. And this is Live Talk. My name is Jonga Kandemiri.
And I'm Tungamili Nkomo.
Would like to welcome our viewers and listeners in Zimbabwe and around the world. Tonight on Live Talk, we are talking about the late National Liberation War hero, Dr. Dumiso Dabengwa.
Dr. Dabengwa's body finally arrived at Joshua Mkabugo Nkomo International Airport in Bulawayo this afternoon, where it was met by family, friends, and some government officials.
The body was supposed to arrive yesterday from Kenya en route South Africa, but the family said to have discovered upon arrival in Bulawayo that the body was left behind in South Africa, with the airline staff claiming they left the body behind because the casket was too big to fit in the plane.
Dr. Dabengwa, who passed away Thursday in Kenya on his way from India, where he had gone for medical treatment, was declared a national hero yesterday, although he will be buried in Ntabazi Nduna, his rural home, on Saturday.
Dr. Dabengwa, who was 79 years old, leaves behind his wife Zodwa, five children, and five grandchildren.
Le chonanjani Zulu kandaba Zimbabwe omuhle ikudibana kuhlelo lwe Live Talk. Lamhlanje kungumvulo mhla zimashumi mabili lasikhombisa. Sidibana ke ngodaba luka baba uDabengwa, yena obe ngumkhokheli webandla lezaphu obhubhe ngolwesine ngeviki edluleyo. Ubhubhele kwele Kenya evela kwele India, lapho abeselatshwa khona. Isidumbu sake ke besikhangelelwe ukufika eZimbabwe izolo, kodwa kusuke kwaba lokunye okucunule kakhulu umndeni wakhe, abasekeli bebandla lezaphu loZulu nje jikelele. Unkosikazi wakhe uZodwa Dabengwa ubesendizamchineni ebivela kwele South Africa, ebimele ithwale isidumbu. Isukile ke leyo ndizamchina yahamba koBulawayo, ithe isisemoyeni ngokutsho komteni unkosikazi kaDabengwa uZodwa kwangkhona etshelwa ukubana hayi isidumbu sisele eJohannesburg ngoba ibhokisi kumbe icasket icoffin yehlule ukungena endizamchineni ngoba ibinkulu kakhulu. Bacunukile ke abantu, kodwa kwenzakileyo lamhlanje ukuthi hayi isifikile ke isidumbu esikoBulawayo, osokukhangelelwe ukuthi ubaba uDabengwa avekwe emzini wakhe eNtabazi Nduna ngomgqibelo weviki yonale esikiyo nje. Uchiye unkosikazi wakhe uZodwa, abantwana abahlanu labazukulu abahlanu njalo. Uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe, i-national hero, libandla leZANU PF izolo. Siyazi ukubana amaqhawe, umntu kungathiwa liqhawe, uyahanjiswa e-national heroes eka ukuyabekwa khona. Kodwa abemuli kaDabengwa, laye uDabengwa ubikwa wazikhulumela wathi hayi mina ngingadlula emhlabeni kangifuni ukuya kulawo maliba, ngokunjalo uzabekwakhe emzini wakhe eNtabazi Nduna ngomgqibelo. Jonga.
Ongu mthungamili wadiwa vateereri nevatariri, nasi tiri kuenderera mberi nekutarisa upenyu hwegamba renyika, gamba rehondo yerusununguko. Dr. Dumiso Dabengwa vakashaya nemusi wechina kusondora pera kuKenya, vari parwendo rwekubva kuIndia kuti vange vachidzokera kumusha kuIndia, vanga vaenda kunorapwa. Tinonzwa kuti vanga vaine dambudziko rechirwere chiropa. Tinonzwa kuti vaveko, ndofungawo vakazoona kuti aiwa zvine nani kuti vadzokere vanga vachionekwa vari kumusha, asi vakamirira kuti vanga vachipinda mune ndege yaizovasvitsa kumusha vari muKenya, ndoma vakabva vashayika. Saka mutumbi wavo waitarisirwa kusvika kumusha nezuro, asi tinonzwa kuti mhuri yakanga iri mundege yaibva nekuSouth Africa ikoko waka shika mkulawayo pa Joshua Mkabuko Nkomo International Airport. Ndopo wakazo kwanisa kuziwa kuti mtumbi kana kuti box rakanga rasara mu South Africa. Wachizo uwe kwa kunza ranga risinga kwani kutiringa chipinda. Andizo kuti ndofunga ndege yanga ini zvekutakura zvakawandisa atizivi asi takangonzwa kuti vakapiwa chikonzero kuti ranga risingakwani kupinda mundege. Saka vazhinji vakagunun'una nemaitiro iwayo vakawanda vachipowo pfungwa dzavo pamusoro pemaitirwo akaitwa nyaya iyo nekambani yendege iyoyo pamwe chetewo nehurumende nokuti vadhavengwa vakanga vadeclaiwa vachangobva kuzivisa vanhu kuti vaitwa gamba renyika. Hurumende ndoo yakutungamira urongwa hwerufu rwese zvakaita kuti vanhu vachichema kuti zvino kana muchitungamira pachinzi box rasara muri ichiuya ndoo kutungamira kwacho here asi zvazogadziriswa. Tanzwa kuti mutumbi wazosvika muulawayo nhasi masikati ukatakurwa ukaendeswa kuimba yerunyararo kunyaradzo funeral parlor muulawayo kwaitwawo munamato. Vari kutarisirwa kuti nemusi wechishanu mutumbi uchatakurwa woendeswa ku White City Stadium nhandare White City muulawayo kuti vakwanise kunge vachionekana neveruzhinji. Nemugovera mutumbi wozonovigwa kumusha kwavo kundabasinduna kwavakati ndokwavanoda kuvigwa. Hurumende yakazvitambira yakati isu munhu paanenge atarwa ndokwandoda kuradzikwa tinongonoita urongwa hwese hunoitwa mukuradzikwa kwegamba tiri ikoko ndo zvatinotarisira kuti zvange zvichiitika. Nhasi tinoda kuti tinzwe vakashanda pamwe chete navadhavengwa vanoziva vadhavengwa nemimese mamusati maziva vadhavengwa kuti upenyu hwavo kadii pindai muchirongwa mubvunze zvamunoda tinenge tiine vadare vatinotarisira kuti tichabata kuti tinge tichikurukura nezveupenyu hwegamba renyika. Vadhimiso dhavengwa vakashaya vava nemakore makumi manomwe nemapfumbamwe 79 vakasiya mudzimai amai Zodwa dhavengwa nevana vashanu nevazukuru vashanu. Ntunga.
Yebo kunjalo Jonga, those who just joined us, this is Live Talk, and tonight we are paying tribute to a hero, Dr. Dumiso Dhavengwa. And we have our first guest, that's Shepherd Nyoni, a Dhavengwa family member. Mr. Nyoni, good evening and welcome.
Good evening and welcome to you.
Yes, first of all, our condolences.
Thank you.
Yeah, so can you give us an update between tomorrow and Saturday, the day of the burial? What will be happening? What's your program like?
The program is as follows. From tomorrow, actually, we're gathering as the family until Friday. And on Friday, we have got a memorial service actually at White City Stadium from 9 o'clock to about 4 o'clock. And then on Saturday morning, we actually go to Ndabazinduna, where we are going to lay actually Comrade Dhavengwa to rest. We have actually the service first, and then thereafter, and then we'll lay Comrade Dhavengwa to rest.
Mm-hmm. We understand he'll be laid where his parents are also interred. Is that true?
Yes, it is true. You'll be laid actually in Ndabazinduna.
Ndabazinduna. Pane urongwa here wekuti vanenge vachidawo kuperekedza vadhavengwa vakwanise kunge vachizosvikawo kundabazinduna tinonzwa kuti kamufambo kubva muulawayo?
Ichokwadi, pane urongwa huripo wekuti vanoda kuperekedza vanogona kuperekedza. Tine mabhazi enyaradzo nemamwe makambani aripo zvakare ari kutakura vanhu kubva muulawayo achienda kundabazinduna. Transport iripo yakawanda yekutakura ruzhinji kuitira kuti vese vanoda kuchema Comrade Dhavengwa vagone kuchema nesu pamwe chete.
Okwenzakale izolo lokunyoni singakayi ku Babu Mkandla, will be joined by Maxim Kandla, our second guest shortly, but okwenzakale izolo nyoni vele khangelela ukubana ubaba afike lo mama isidumbu sakhe kodwa kusenzakalanga kuliphathe njani njengemuli lokho
njengemuli aphele kusidanisile kakhulu ngoba umama akazange atshele indege isukuma ukuthi isidumbu sesisele emuva utshelwe esefikile airport Joshua Mkhavu Wonkomo lapha atshelwe khona ukuthi isidumbu sisele ngoba salile kukwana endegeni kodwa thina besikhanya ukuthi nxa bebethole ama-challenges bokumele ingabe basitshelile akhe noma batshele umama indege ingakasukumi isukuma eJohannesburg kodwa kuzange kube njalo so ifamily kayizange kujabule njalo abantu bebethukuthele ngakhona lokho
Please do stay on the line, Shepherd Nyoni Davengwa family member, as we are joined now by Max Kandla, who fought the war of liberation under Dumiso Davengwa, who was a Zipra commander. Mr. Mkandla, good evening and welcome.
Thank you. Good evening. Good evening to you and good evening to our listeners.
Thank you so much. Totanga nekuti nematambudziko waMukandla.
Matambudziko makuru chaiwo kune kumwe kutambudzika kwekuti tinenge takarasikirwa. Asi kuno kumwe kurasikirwa kwaunobva wanzwa woga iwe pache zvako kuti apa tarasikirwa. Kwete nokuinda komunhu. Pato kurasikirwa nesiuchwa, kurasikirwa nemapresence esuch leadership.
Idambudziko tine urombo. Mungatudza kuti zvafamba sei nhasi tanzwa kuti mutumbi wasvika vanhu vanga vakatarisira kubva nezuro pavaifunga kuti mutumbi unosvika pamazoona mutumbi uchisvika matambira sei
mutumbi kwanhasi watambirwa zvakanaka chaizvo nevakomanawo vachiri kunzwa mabhonzo avachiita nezipra and nemayuti anodzidzirawo toitoi vamhanyamhanya kunharaunda yendege ikokoko vachiratidzirawo kufarira nokupembera kuti mutumbi wauya yesu takarasirwa asi tiri tese pamweya pamutumbi tinounochengeta mutumbi nenzira yokuti unoda kuchengetwa kupi asi kutambirwa kwaitwa kwanhasi nokuya kwavaita vanhu nhasi zvasadza nokuti zvaratidzira kuti kuno kuchema kuriko kuno utungamiriri hwabva mukati matiri saka vanhu vanga vachipembera naizvozvo chero vachirwadziwa nechomukati asi vachipembera chete kuti mutumbi wazopedzisira wadi wasvika
tinozva kuti nezuro vanhu vakazoziviswa kuti mutumbi wasara kusouth africa panhandare yendege muulawayo pa Joshua Mkabuko Komo International Airport makazvitambira sei
zvakarwadza chaizvo nokuti kuna macommunications atinoti dissemination of information or to update saka zvese izvozvo hazvina kuitwa svika vanhu vanoungana ikoko mogarira pasina zvataurwa kungozvonzotaurwa iyo ndege yatosvika atomhara zvayo pasi kwakuchishevedzera kuti mutumbi zvaufamba zvakadai zvakadai wasara tikonzero nechakati nechakati it is not bad but sei vanhu akaregedzwa vachinosvika ikoko zvekarepo naiye mudzimai watinoremekedza samai vedu sakomanda wedu haana kunge azviudzwa kwakungozoudzwa at that point sei zvadaro but tikatarisa zvimwe mashure apo iri gamba rekarwira nyika kaii asi mashure apo kwakanohaiwa ndege kunotora mai dresi kwangari kuuya chete kunochema mai vake why not the same to hire that aircraft kuti kunotogwa imwe ndege kumwe hatizve kwadzinohaiwa deenda kakunotogwa ikoko yega unotora mutumbi kubva kupinya yobvouya straight kubulawayo why via jobin zvarwadza izvozvo vapenyu varipo iye tinoziva kuti afa ari munhuwa achirwadziwa nokuti anga tiri kudondo so kuinda kwake kwaakaita chinda kuhondo nanhasi anga ari kuhondo nokuti iyezvino anga achinotsvaga kurapwa kune dzimwe nyika iye akasunungura nyika yake Sakazono pa achibva kune imwe nyika kunosvika kuKenya zvarwadza izvo zviya izvi nekuti kune vanhu vangatipangwa kuti ataure navo mweya nenyama zvichiri pamwe chete
ndizvozvo
izvi hazvina kuzvaitika
saka vamukanza ramba henyu muri parunhare ka titambire vagadzira chirumhanzu vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera havo kubato rezanu PF vapindawo muchirongwa asi tisati taenda kuna vachirumhanzu pane muteereri Nkomo Nkomo
yebo sinokoma ecingweni kunjani mlaleli
ngiyaphila njani
hayi siyaphila sixhuma ukuphi nendawo
ngisejohannesburg
kunjani emzansi
hayi kuyaqanda nje mbisha
bathi usehambile ukhomandi intaba enkulu idilikile
ya silahlekwele kakhulu baba uyazi khonapha ngiyakhala angikwazi ukuthi omunye umuntu sizomthatha ngaphi onjengobaba uDabengwa kubuhlungu kakhulu ukulahlekelwa ngudabengwa ngoba besingakafundi okuningi kuye and besembonga kakhulu ifemily ukuthi imise imuse ekhaya ubaba wethu ungakhohlwa ukuthi zanu bimbophile lolookout masuku ulookout masuku waze wafele ejele vela ngeke bemthande lakhona okokwenzakaleyo evele ebhubhela eKenya wawubuya njalo wawubuya kabuhlungu lamanje leke bemhlukumeza esezidlulele ubaba wakithi hhayi asilandaba labo and asidingi lutho kibo asambeni sembeke ubaba wethu siyakwazi ukuthi usithile eleke vele elubuhlungu ngaphakathi lingababoni besondela bakhona ababi vele sibaziyo ukuthi bebevele bengamfuni ngoba bekhuluma iqiniso yikho ubona ozowaphuma kuzanu vele kungalanto erayithi iqiniso futhi silikhulume abantu abethu bebelazi singayisabani singancengani into embi imbi bekungafuzanga vele eHarare ulookout masuku bengamhambisa ngeHarare uWishman Mabhina engayanga eHarare vele besincengani ukuthi efakwe egangeni le ngcono ehlala labantu bakibo khona ngale umoya wakhe vele ukhululeke kulokuthi efakwa labantu ade bemvalele ejele engalacala wayevele enzeni ikhoti lekisali lithi abalacala lo lookout masuku abasitshele ukuthi bayenzani siyakwazi ukusebenza kakhuluma amanga ngoba usedlulile ubaba wethu bayesaba ukuthi bayesaba ukukhuluma kwamakhomishini ababukhethile ukuthi bengakhuluma uzabachallenja but into enhle ukuthi embi ukuthi sesitshile bazaqala ukufaka amanga befaka amanga ndivela abantu mamanga siyabazi ngoba bakwazi ukuthi kasekho ukuthi uzade hhayi lapha lilamanga siyabonga kakhulu ngoba usikhulululela izweni lethu uhlala egangeni kuSmith wabuya wazohlukumezwa ngabantu ade balwile abanye bebaleke kuye ebathrenile bamenza umhlamuki kuyibo abaphuma kuye ngoba nguye waqalisa lezi zinto abaningi wabatrena kusasa bamjikela bathi umuntu lo mubi ubahlamukile khona kuyibo abaphuma kuye ezandleni zakhe abanye bazenza amaqhawe ngenxa yakhe abanye bazenza amaqhawe abazange bathaya lesi bhamu even uhlamvuli u-1 ukuthi umuntu etraine utrainile ubaba wakithi ikho uhambe watraina le-russia bembuza the break russian siyamhlonipha kakhulu kalale ngokuthula langininje vele bengafuni ukuthi i-ASUA to tell you the truth ngibonga kakhulu ifemily beleke vele ngizonde emfile ngikhona phaya la manje ngizonde ukuthi bengafuni vele siwe i-USA elala lezigebengu ezami zimbophile for 5 years
yesisumoyaabahlezimthandayo
kazimthandi zilamanga
yesisumoyaabona
bophisa begigima vele sibafuni mina ngumuntu ofanda iqiniso baba ubuhlungu vele
isikhathi siyabonga Nkomo awuthukuthele kodwa ehlisa umoya vakashatirwa vankomo wena
vakatsama regai titambire vachirumhanzi muchirongwa vachirumhanzi togamuchirai muchirongwa
aiwa tinotenda
ndizvozvo tinotiwo nematambudziko nekushaya kwavadhavengwa
aiwa zvinorwadza
zvinorwadza ndizvozvo mutumbi wavadhavengwa wazosvika munyika nhasi Ameno kuti imiwo zvii zvamunga taurawo pamusoro pegamba renyika iyi.
Ndinofunga hapana munhu asingazivi muZimbabwe kuti Comrade Dumitso Dabengwa vanga vari chii. Lazio role yavakatamba kuliberate this country. Ndosaka hurumende yavo ichiburukidza navamunangagwa vakaona zvakafanira pavapanzwa kuti vari kubhara. Vakati maresources egovernment chero asipo ngaazame kudini kuvabatira. But munongoziva kutonga kwaMwari ndokwaMwari, chero tikava neshungu tikava nezvifiso zvakaita sei. Kana Mwari ati nguva yakwana yakwana, but asi handiyo tarisiro yanga iri kuno munhu wese. Tinongofungidzira kuti vanhu vakaita saivava dei vanga vawana mazuva akawanda vanhu vachidzidza icho nechocho pavari, but zvisinei Mwari atonga ati.
Pane vamwewo vari kunyunyuta semuteereri wamapinda achitaura uyo vari kuti hurumende yanga yakatovakanganwa yaakuzomhanya-mhanya kuda kuvada iye zvino pamwe chetewo navamukandla vasimudzawo nyaya yekuti vadhavengwa vakanga vachingofambawo nendege dzine zvichitoshandisa neveruzhinji asi vapa muenzaniso vaive mudzimai wemutungamiri wenyika wekutanga amai Grace Mugabe vakati vakakwanisa kutsvagirwa ndege yekumhanyiswa kumusha kuti vanochema amai wavo. Munoti iwo pakadaro?
Zvinhu zvakaoma plus I think zvimwe zvinhu zvoda kuti vanhu vataure vachinge vane umbowo kana kuti vane evidence kuti chii chinenge chichitika. Ende zvimwe zvezvinhu vanhu ngatizive kuti uyo anenge achitonga matongero aanoita anosiyana navamwe. Ndofunga izvezvi panapa tofunga tose toziva kuti Comrade Dumitso Dabengwa vaimbori minista. Kutipo panapa tizive kuti vanga vachiri kuwana here pejini yavo okwete hapana anoziva kuunge munhu atodini atotsagurudza marekodi. Saka handifungi kuti zviri proper kuti tidhibhete pane zvunhu zvatisina umbovo nazvo.
Thank you so much.
Siphenduke kuwe mnumzana Nyoni. Njengelunga lomteni yiziphi izifundo ezibalulekileyo ubaba alitshiyele zona elizasala libambelele kuzo?
Sifundile okuningi kumalume okuningi ngoba wayengumuntu obambanisa imuli njalo engumuntu othanda abantu bonke. Wayengelandaba ukuthi umuntu ngumhlobo uphi njalo uvela ngaphi njalo ngumlungu kumbe ngumuntu omnyama. Wayengumuntu othanda umuntu wonke elothando ebantwini. Into esifundileyo kakhulu kuye umalume yile usifundise ukuthi nxa umuntu uwonile kumele actually wayisikhuza asiqondise athi hatshi lokhu uphambanisile kumele ngabe uwenze kanje 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 ukuthi into zihambe kuhle. Njalo akhele ubone khona ukuthi into le engitsheliweyo into enhle ngibe sengiqondeka and then ngibe sengilungisisa. Wayengumuntu actually olothando uthando lakhe lwalumangalisa engelandaba ukuthi umuntu njengokhume kwenza ukuthi engikwenzileyo ukuthi wayethanda abantu iZimbabwe yonke as long as umuntu emuZimbabweni wayemthandi njengoba.
It's 25 minutes past 8 o'clock in Zimbabwe and it's 25 after 2 here in Washington, and this is Life Talk. Tonight, we are talking about the life and legacy of national hero Dumitso Dabengwa, who passed away last Thursday in Kenya while coming from India, where he had sought medical treatment. Tonight, we have Shepherd Nyoni, a Dabengwa family member, Maxim Kandla, an ex-Zipra fighter who served under Dr. Dabengwa as a commander, and Godzilla Chirumanzu, a ZANU-PF leaning political analyst.
Ragai chumbotarisa kuti vateereri vestudio 7 pashona VOA shona Facebook page vari kuti kudii tina Nicodemus Matariro. Va Nicodemus Matariro hanzi, rest in peace Mr. Davengwa. May your soul rest in peace. We salute you, the true gallant son of the soil. Then Courtney Mpe Mikoti hanzi ya vakagona kunovigirwa kumusha kwavo kuirozwa zara nematsotsi. Handizi we matsotsi avari kutaura kuti ndeapi. Ndozva zvichitaurwa navachirumanzu kuti kana tichitaura ngatinge tiine umbowo. Asi isusu tikasaverengawo zvavanyora vanogunun'una kuti Studio 7 yasiya zvandataura. Koita gogo vanata hanzi rest in peace Qawe Lama Qawe. Igamba remagamba ne? Ndokungatatadza kunyatsa kuti Qawe. Qawe, yeah.
Qawe Lama Qawe.
Ndizvo zvanzi zorai murugare. Then William Shavai, watching from Botswana. Koti numpe mikoti, hanzi ndiri kuona hangu ndiri pa Robin Island, ndibatai pa namba idzo. Hatichaedza kuvabata, koita vanonzi mukoma taurai nyika dzino musoko, hanzi Gallant Sun. Then amai, kana ndimuzvare, Lillian Lee Mandu. Why is it people in Zimbabwe are loved and celebrated only when they are dead? I don't even know who he was. Oh, mumwe asingazive kuti ndimuso davengwa ndiyani.
Ndafunga anga achigara kumunhu kana kuti kumanzi. Jupiter or some other planet.
Regai tumunzwa tanzi tine muteereri tina vamanhanda parunhare vamanhanda. Nhengo yedu pazvirongwa zvedu zvakawanda vanopinda vachikontribhuta. Vamanhanda tinokugamuchirai muchirongwa chedu.
Tinotenda zvikuru magadi enyu koko tisina matambudziko gombo riri rokwadhavengwa nenyika yese yezimbabwe kuti hai tarasikirwa zvikuru.
Aiwa tinotenda shuwa nyika yarasikirwa.
Ya anyway vajonga hangu ndiri kuda kuti pane pandanzwa vamwe vabva kumbotaurawo ndo vachiti tikatarisa kumashure shure uko takaona ndege ichihaiwa. Inewo ndatiregedzai ndivataridzewo mufananidzo watakasangana nawo mukati wematambudziko amagamba edu akawanda wanda adai kutisiya. Ndafunga tinotondera kuti during the liberation struggle kune vanhu vakawanda vakabatsira kuti nyika ino inge ichisunungurwa yezimbabwe vakafanana nanava Patrick Kumbai, vakafanana nana Comrade H. Kachekere, vakafanana nana Comrade vanava Stole. Ngatitendei kuti with the new dispensation, regardless of hardship that they are going through, I think there is a realization of understanding that is, despite the fact of our misunderstanding or our opposition of thinking, if a person has played a role for the country, let us not look for those past mistakes that he did, but rather, ngatika risei kuti, munhu akashanda zvipine zvipine zvipi. Vana vadzavengwa havasi vanhu vokumboti unogarira pasi, muchiti garage yatoita zvokudini kana kutoita zvokudini. Ndo magamba chaiwo makuru akabatsira rubatsiro rwakafanana nokuti vakazonouyawo vakuenda kuhondo kubva kuma77 kuma78 79, but ivavo vakanga vatova vanhu vakanga vatotanga zvimwe chete zvakafanana naivo president vedu varipo. Magamba makuru akabatsira kuti nyika inge chisunungurwa. Ngatimbodzidzai kuti vandogarangu richitaura zvinezvo kuda vanhu havanyatsondinzwisa. Ngatidzidzei kuti ngatimbotarisai kuona muvono mumwe chete tichiti apa hurumende yamboedzawo. Handi zvese zvinotarisiwa nehurumende kuti zvinge zvakaipa. Ndinofunga kuti kana pawaitidzwa ruremekedzo kwakafanana nogogo, ngatichemei nemhuri yekwavadhavengwa tichibatsirana navo kuti vawane pakusimbidzwa. Tisaita kuramba tichiita pakushoora kunoita kuti pakati pomwoyo wavo parambe pachirwadziwa. Pane zvimwe zvakawanda zvingadero zvaitika vajonga. Zvingaitika kuti kuda paumwe mumusi zvazosvika pakuti zvosvike pakadaro, hakuna munhu anenge aziva kuti zvinge zvichidaro. But I would not want to encourage kuti zvinhu zvakadaro in future zviitike, to an extent that the family might not know what are the events and what is taking place. At the end of the day, it brings uncertainty within the family. So njalo umbono wami ngithanda ukuthi ngibonge i-government i-new dispensation ukuthi at least bayazama bazamile kakhulu ukuthi ba-rate ukubona ukuthi hayi uba badalengwa there's no need ukuthi sikhulume phakathi kwegama labo because iqhawe lamaqhawe yibona amadoda okukhala bangena phakathi konkululeko ukuthi bayolwa nabelungu nesikhathi se-apartheid. So there was no need ukuthi it was a marathon. For me, I see it as a marathon. But I would want to encourage the Zimbabweans. Sometimes we need to have an observation ukuthi thina sifanele sinandele lokho ukuthi if the government has tried sibasapote ukuthi hayi siyabukubonga nendlela liyiphatha nayo siyabonga kakhulu naye umkada benza nami ngicabanga ukuthi even uthulile lapho ulele siyacabanga ukuthi with Jesus Christ sisonke naye naye uyasibona and umuntu washona nje unendlela yokuthi ukhabanga ukuthi iZimbabwe ibe ilizwe lokuthi abantwana bethu labo balandelayo babuye bahlale kubo basebenze bathole imisebenzi ilizwe liphumelele wonke umuntu ajabule each and every day from generation to generation. Ngiyabonga Baba Jonga, ngiyabonga nonke abantu balalele Studio 7.
Thank you so much.
Sikhangela abalaleli ukuthi bathini lapha enkundleni ye-Facebook ekhasini le-VOA Ndebele. Kulo suku olohle Thandiwe Khumalo uthi may his soul rest in peace. Umusa wenkosi Sandile Slonda le uthi rest in eternal peace Baba DD. Christopher Maphosa uthi wena Zaphu rest in peace. Lati Ncube uthi lala ngoxolo Baba Dabengwa. Jibongani uthi rest in peace. Uvodloza Eshweti uthi wena lawe rest in peace. Uphathi Spanda uthi lala ngoxolo uyivekile induku ebandla noma nje wavumela iZanu PF yazenzela kwabulawayo ukhona wena. Richard Moyo uthi wena rest in peace Baba Dumiso Dabengwa. Kuzoba lo Thabani Ndlovu uthi wena Zaphu will emerge stronger guided by the spirit of Dumiso Dabengwa. DD is an ideology. Ontanga bazawuqhubela phambili umsebenzi omuhle owenzi leyo. Ngizwa kuthiwa silo mlaleli
Jokha. Thina mkoma Cassius J is there. Linjani baba?
Ngiyaphila baba, ninjani?
Ah, sikhona. Khuluma Ntuli.
Yeah, kusiphe umbono wakho ngokudlula kuka Baba uDabengwa Smart.
Hayi baba, kubuhlungu kunzima lokho kwenzakaleyo ngoba obese last man standing mas khangele i-leadership yeZaphu. Sikhuluma ngeZaphu ngokwayo. Kusho ukuthi lokho kwenzakaleyo ukuthi thiye thina esilokhu esisabambelela kuleli bandla singelalutho esinalo. Into ebuhlungu, into esidabula umoya. Ngikhulume ngiphendulele ubaba okhulume ngemuva lapha okhuluma nge-new dispensation. Angikwazi i-new dispensation yakhe yokuthi ingena kuphi lapha ekutheni kadabengwa ngoba akula lutho uhulumende alwenzileyo. Lo muntu ngathi ukhampenela into kahulumende, ukhampenela umnankagwa njengomuntu othiwa khokhe i-dispensation. Iqiniso likhona ukuthi uhulumende uphambanisile uhlelo belukhona kakhulu. Akulanto ayisize ngayo uDabengwa usele gula wathwalwa wasiwa leyi ngulijame yoda yabuya waze wafela endleleni esize ekhaya. Kumele anto asizwe ngalo. So kulokufana kusho ukuthi lokhu indlela aphathwe ngayo uDabengwa isikhombisile, isithengisile thina njengabantu abasawo leso sigaba ukuthi lakatesi uhulumende lokhu esibona ngendlela esibona ngayo ngo-1980 ebavalele uDabengwa, ebavalele uMasuku, ebavalele ivoti ebopha iy'nkokhelo zeZaphu zonke omalungu ebavalele. Umnankagwa ngomunye umuntu wayesebenza kabuhlungu esihlukumeza lakatesi ingqondo yakhe yona nika-1983 lokhu enayo ukuthi umuntu wayekuZaphu uye lokho isitha yina ayenzile dispensation umuntu okhuluma yi dispensation njengokhulumende akula sizwa lokho khona ukudeclare umna udeclare udalengwa ukuthi ukuthi recall abakwenze airport izolo kuyise lokho kana ngoba siyakwazi udalengwa iqhawe iqhawe elavela lazani iqhawe uze wafayela iqhawe akakhethwa ngabantu bezana abagangileyo akakhethwa izigirigi zezano ukhethwa ngabantu bezimbabwe ukhethwa libito lezimpri kokhe khethwa izimbabwe laba abakhetha udalengwa uyadikliwa udikliwa ngubani esigebeni abanalo ilungelo lokuthi amdikliwe ukuthi uliqhawe udalengwa imisebenzi yakhe ayenzileyo yamenza waba liqhawe siyakwazi lokho soka singa ngakho singa ukebo mahata singa bani ukuthi bathi udalengwa liqhawe siyakwazi lokho liqhawe lethu lelana bekhona bengekho liqhawe lethu umkhokheli wethu umkomanda wethu kuzitra umkomanda wamazitra wonke bayakwazi bona bona laba bezani bona laba abahlamukayo bafuma izani bafuma amazani la iningi yabo bathina ngudalengwa basuka kwaba abahlamuki babalika baye eMozambique namhla basikele ukuthi udalengwa bayamdikliya bangobani wona
hayi siyabonga nzi ko abo va ku declare va dabengwa kuti vari
gamba
nasi ndi anani iwo vakatrainwa na vadavengwa
regai tidzo kuti vamukandla vanogona kuti basi
siyabonga simana nguva lati okay, ndai yenyu kuna vamukandla.
Timonzi wa vamukandla manzwa mubvunzo wa kandwa nemutereri abva parunhare yezvinezvi.
Aiwa tinozvinzwa. Inspect ichokwadi. Dalengwa eti his lifetime in joining the armed struggle. Ndiye angatosara kuna Nankomo kuti bvako kuna Nankomo. Ndiye angarisa asara ari senior both politically and in a liberation movement at military side. Nokuti ndiye nawo na moyo. Vakaenda Jason Moyo vakaenda kunokumbira mugada ari kugana ari teacher to bring him in politics. Saka kududza kuti kana iye president wenyika iye zvino Emmerson Mnangagwa. You are junior to Dalengwa. Meaning to say, waka gamu chirwa na wa Dalengwa. Asa tipaita ma camps e zanda kutano na train wa kumuwa zandika na kutitanza na bla bla bla. Zanga sipo izu. Saka zaka zosara jare epo se as development. Zwefo zikuwa zikuwa nana chikerema and so forth. Na ee uyu. Wanaisha muyari ila zidaro zidaro. Ndoka kako ndilisa zwefo izu zu. After the death of Hepatitis Tebo, who was in Zambia? Saka, zvese zviri kutaurika izvozvi kuti new dispensation yaita zvakati zvakati, there is zero zvakaitwa new dispensation. Ndosaka taendati, zvanga zvadini, sekuti tanga tichitoziva tese kuti Dalengwa is the most senior in both politics and in military side at the present moment. Saka, neno waka mtu mirandege iya ya waka haya iya, tino umbo wonazo. We got that to evidence. Kuti ya ino mtora iko kwea uya na eku musha straight. Hazuna kuitwa. Izuzu. Alright, wazo inda kuno usaikirwa, woku kukinya. Neno urumende ya inda kuno mtora kukinya, nea mdege haya, uya straight kumba. Kana kutumira Air Force, ita iko kuno mtora iko kwa uya kumba. It was going to be understandable. Ranwano shora zunye, zavano wona kuti aizash, na kwamba zakanaka. So, we cannot give a blame to people vanu. Vanu nzikisi saba nema woneru, nema ungoreru awar kuita.
Thank you. Saka
izo, zatinga adi kutiti zirambe. Saka ngati kuti rei, chongo ti taraski kwa negamba. Zunye, zichenzi zi, tichazu wona after, taku komenta papo, karo utipanyarazo, zida, zidaro. But for the time being, let us focus kutende tairi gamba.
Thank you so much. Awam kandla lambai muri parunhare. Tisataenda kune vamwe vari pa chirongwa chedu tinavagadzira chirumhanzu pamwe chete navanyoni. Tomozwa mutereri tina mukoma Barnabas vari parunhare. Mukoma Barnabas makadi?
Ndiwo mukoma wangu ende ndapinda zveshuwa. Ola longu ndakachitsaya kuti ndipinde.
Aiwa makwanisa kupinda muchirongwa. Muri kufona muri kupi?
Ndiri kuBotswana.
KuBotswana. Aiwa kurukurai nekuti kune vamwe varikuda kupinda muchirongwa tine vadare vane nguva vari parunhare vasati vataura muchirongwa ngoti idimu.
ndongoti muchidimbu zvangu inini vadabengwa zveshuwa ndi angari minister wangu inini ndaisenze in fact ndandiri mumo ndandiri kurudija so pakazoita ndi government ndi tapinda mumo independence in fact vadabengwa angari minister of home affairs pane patakamboita strike tiri ndandiri ku police saka paita ari ku minister of home affairs akauya zveshuwa ne helicopter achipinda pa station yega yega achitaura kuti guys tiri kugadzirisa zvinhu izvozvozvo inini musastrike handii mapurisa vanonzwiko musastrike chichi but iye akauya achitaura kuti tazvinzwa mari dzenyu tiri kudzigadzirisa and muchapirwa mari yenyu backdated from January ndobva murume naJune and murume uyoyo anga ari murume anoziva upenyu hwevanhu anodini zvese zvese anga ari munhu but iye zvino zvaandichazivi kuti apapa anga akangonyarara zapu zapu chai chai ndo makomanda iwo anga vari muzapu nanarukwasi matsvuku nananhongo nananiyetavo saka handizivi kuti chii zapu ndiyo the major opposition party hamene kuti mazuva ano zvakachii chakaitika chazvo chazvo kuti yengobva yaparara zvaene zvaizvo ndatenda zvikuru
ndinotenda zvikuru baba ndingokuyeuchidzai kuti zapu ibato riripo ranga richitungamirwa naivo vadhavengwa ndo vanga vari mutungamiri webato rezapu that was our caller mukoma Barnabas calling from Botswana he said he once worked under the late national hero Dumiso Dabengwa in the Home Affairs Ministry. He was a police officer and they wanted to go on strike. And he says the minister, the then minister, Dumiso Dabengwa, had to use a helicopter to fly from police station to police station, persuading these police members not to go on strike.
Mm-hmm. And now going to Mr. Chirumanzu. Of course, whether you like Mr. Dabengwa or not, his credentials speak for themselves. Everybody agrees that he's a national hero. But the issue of national heroism is a very polarizing issue in Zimbabwe. How do we forge a common path on this question, Mr. Chirumanzu, and avoid all the recriminations that come with the death of somebody perceived to be a national hero?
Well, thank you very much for that great and depth question. The issue is we need to understand how an individual is accorded, you know, a hero status. I think this is in the books of the government, but with the question of Comrade Dumiso Dabengwa, it was a foregone conclusion that under what circumstances he was going to be declared a hero. Well, there are other issues that the nation looks at for one to be accorded that status. So, in short, that is what I can say. But I think when I listened to your callers, I managed to get, you know, two people who contributed, I think, positively to say, no, look, let bygones be bygones, and then we start moving forward. For example, if I may give an example, you will find that we have political parties in Zimbabwe that are against the upliftment of this country. We have got organizations like NGOs that are against the upliftment of this country. Yet these NGOs or yet these political parties are led by Zimbabweans. So at the end of the day, foreigners will be, having way of destabilizing this country rather than speaking with the one voice. For instance, some of your callers were coming up with these issues that, how come that the hero status was, mentioned at the airport by Vice President Mohadi?
to be very honest with you, I don't think all those people who said all these things were aware whether the government has communicated this to the family and so forth. I, for one, don't foresee Comrade Moadi, remember, when he was with the widow of Comrade Tumiso Dabengwa. I mean, this is impossible. And how the body got left in South Africa while she flew back, do you think she was normally for to come and leaving the body of his husband behind? So there must have been some mix-up of which we are not privy to and which we cannot comment at the end of the day. Mm. So we need for the family to tell us what happened. And then from there, we would be in a position to push the blame where it deserves.
Thank you so much.
Concluding that this and that is exactly what happened, yet we were not even players to the whole game.
Thank you so much. Rachirumanzi, tichaenda kunengo ye mhuri, tichaenda kutinava Shepherd Nyoni, vanoive mhuri yekwaDhavenga tichati vagozo tipindurira, asi iye zvino tombotora muteereri tina mukoma David ari parunhare. Makadii mukoma David?
Mukoma Junga.
Makadii, taurai zvenyu matopinda muchirongwa.
Ndiripo, makasimba.
Aiwa, tiri wapenyu.
Nematambudziko.
Aiwa, onekwa tarasikirwa.
Ruzhinji rweZimbabwe rwese ndinoti nematambudziko. Ndofunga nguva ndo yapera, nguva yedu zhinji ndofunga yapedzwa navamanhanda nekuti vanotora nguva yakareba vachitaura panhepenzuro. Isusu hatinyanyo kuzvifarira nekuti vamwe kana taakufona munenge vakuti tinoti gu.
Iyezvinonhanda
kana achitaura hapedzi.
Iyezvino pane vari kutoti mukoma David vari kupedza nguva nokuti havasi kutaura.
Hallo?
Dati izvozvi pane vamwe vari kutoti mukoma David vari kupedza nguva havasi kutaura. Regai ndikubatsirei pana vamanhanda. Chinoita kuti vamanhanda vataure kwenguva yakareba ndechekuti vanotaura mitauro mitatu.
Munoti vanotaura malanguages.
Yes, saka
ndinoziva kuti inini makadzidza zvekuti munogona kusamaraiza zvavanenge vataura munguva pfupi.
Still ndikasamaraiza.
Ndirendere mberi ndichiti. Hallo?
Taurai zvenyu.
Wanga wachitaya kuda kupembedza new dispensation handizivi kuti pane chekupembedza here pane zvayakaita. Wanga waneglecta gamba redu. Ndobva ndaenda kuna vachirumhanzu. Umbowo huripo. Ngavaregere kutyisidzira vachiti taurai zvinhu zvine umbowo. Nekuti umbowo huripo maigiresi mugabe wakabuda vachitaura vachitenda kuti vatumirwa ndege. Umbowo futi huripo ndewekuti gamba redu rauya nekusouth africa richitenderera richitadza kuita kutumirwa ndege inonaka direct ikoko. Saka umbowo hutoripo. Ngavaregere kutaura vachitityisidzira kuti taurai zvinhu zvine umbowo. Umbowo huripo. Ndo zvandoda kutaura panguva ino.
Aiwa, tinotenda mukoma David. Muri kupi?
Ndiri kuBotswana.
Muri kuBotswana.
Mukoma Bhule.
Nhasi Bhule. Bhule nhasi amboti sare ndiripo.
Nguva yedu yeStudio 7 ishoma. Saka kana muchitora vateereri tinokumbira kuti wakaita sawana manhanda tinoziva kuti vanotaura ende zvizhinji zvacho zvavanotaura zvinhu zvacho hatitombofariri kuzvinzwa asi vanotaura nguva yakareba panhepenyuro. Ndatenda hangu.
Aiwa, tinotenda.
Vamanhanda vakonzera bwabo apa Studio 7 yaita basa
murekana vakatotaura taakutodzima redhiyo nekuti
aiwa, tinotenda zvikuru. Thank you so much. That's our caller mukoma David.
Kana vakufona vamanhanda nguva ignoyayo nekuti kune vanhu vakawanda vanenge
aiwa, chirongwa ndechevanhu vese vamanhanda tinovatambira, asi zvamazvetirumanzive kuti ngavadimurewo nguva, tinodimura nguva yavo zvimwe chete nezvamaitawo imi madimurawo nguva. Tinotenda zvikuru mukoma David. Thank you so much. That's our caller from Botswana. He is complaining that Studio 7 gives too much time to one caller who happens to be Mr.
Mananda. Studio 7 zikubeke ngohlelo siye kubaba uMkandla. Sizwa kuthiwa engukomanda wenu baba uDabengwa Mkandla, wayesithi nxa ekhwaza lithi khwimilili kuthule kuthi cwaka. Akusichazisele ukubana wayengumuntu onjani lisegangeni lapho.
Ubaba uDabengwa, ngiyabonga kakhulu. Ubaba uDabengwa as a commander uDu, abantu banye bathi uDD kodwa abaningi bathi ngudu. Wayengumuntu lwana olesisindo ongakhulumeli phezulu ongakhulume ukukhangela emehlweni akho wayekhuluma nje khulume akukhulumayo kuphelele khona lapho kodwa la uyenza ukuthi utsheliwe ilizwi la uzizwa ukuthi uphiwe i-command le-direction uncetshisiwe okumele ukuthi khona ukhangelele ukuthi khona ukudilize ngalokho-ke abamunye kuye kakhulu lanamhlanje bakhona bazathatha lapha akhiyele khona ngoba nangumuntu ebefundisa ngokupheleleyo silabo lapha abanye udavid moyo lo senkulumane lapha u-retired colonel is one of those people who were molded bamuzwisisa uDabengwa basebenza ngendlela enjalo yes silahlekelwe kakhulu sibili kuyona linyanga yona leyo o-ray ncube labana ngabantu lana bamunya kudabengwa labana besizwa nge-intelligence ukuthi kuhamba njani labo bonke ngabantu abazothileyo ngoba liwayefundisa abantu ukuze information ye-secret kwi-intelligence ingaziyaphuma kwakudingakala umuntu ozothile umuntu akhona umuntu ophongulawula nje so-ke wafundisa ngumuntu lwana wamonta i-zipra yaba yi-the best unified and trained disciplined army across Africa akula ngitsho le yodwa ngitsho yena umkhonto wesizwe umunye kulapha khona lapha ku-zipra kwabe ngo-Chris Hani bona labana labanye nje ozuma laba abamunya ndawonye nabodabengwa yikho lokho-ke ubona nanamhlanje abameyisa bamthontisa phansi izipra yangwayo ikhambe izigqada laphana ngokuba yibo kwabo ngenxa yokuthi babephiwa i-command eqondileyo betrenwe ngokupheleleyo benikwa instruction ngokupheleleyo kombutho nguye njalo uDabengwa watransforma i-ZRP yona le yarina ngokuthi sathi sivela egangeni kwakula ma-PO kuthiwa ngama-PO PO1 PO2 wakudiliza uDabengwa esengu-minister of home affairs sokuqalise kubosajeni u-inspector i-assistant inspector inspector kusiya phambili so konke khona lokhuyana uDabengwa sikukhangele nini konke khona lokhuyana sibone into ayenzileyo
iministry
yakhe so kuyabongakala akwenzile uDabengwa wenze into ezimangalisayo sibili singathi thina umbutho wena ngokwawezipra sibili ngozothileyo
thank you
nanamhlanje le high command yona le khona naleyo imele iziqhenya ngoDabengwa ngobana bafikele ezandleni zikaDabengwa
thank you so much Mr. Mkandla
baba Mkandla qhubeka ubambele sithatha umlaleli
yes tisatangotisatenda kumuteereri wedu ndinangoti vanyoni vatora nguva vari parunhare vanyoni vangopindura 30 seconds kungoti mhuri yaiziva here nezvekurongwa hwekusiyiwa kwemutumbi kusouth africa was the family aware of any arrangements to leave behind Dr. Dabengwa's body in South Africa when the wife and other family members flew to Bulawayo yesterday?
The family was not aware. They were actually surprised. Actually, when they arrived actually at the Joshua Mkavgo Nkomo Airport, that the body actually, they have left the body actually behind in South Africa. Muriye saziziwa kuthi body ya Dr. Tumisa Dabengwa ya Sara ku South Africa vakaziziva after ndege ya lenda vakutarisa kuti vabudise mutumbi kubva muairport and then ndopa vakadiscover kuti mutumbi watosara ku South Africa
Thank you so much, Mr. Nyoni. Just on the line, we are coming back to you. Tungotora mtereri, tina mkoma Richmond. Mkoma Richmond, tinotenda mambo. Tora kangua, makabata parunari, taachungu ita kuti vanyoni wa JKS. Nukuti papa ita wa tereri, wakawanda wangu wa chitaura, pamsoro pe kusiwa kwe mutumbi, pamoche tewe nevadare wedu. Taura hizu nyi mkoma Richmond, nguwa ndenyu.
Kore, ndo, da kumbata mwako kumuriete, Zimbabwe, kune, agara, kune, kambare, kwa, le family yao yese correct I zante zi vana vani zito kenda siya chua chua unga siya chitu na kuno kita pija mwotu kutu kenda siya uwa kuma
mazira atiru kuita mkuma ndiye kuti ndege inonze yanga isina nzimbo ya iyo kwana kuti boxi ripinde nokuti mutumbi wakabva neendege imwe ndege kusouth kukenya kusvika musouth africa saka waifanira kuzo chinja vachipinda mundege yaenda kuZimbabwe. Saka tinonzwa kuti wanga usinga kwani boxer anga singa kwani. Saka handifunga kuti zvine chekuita ne ZANU PF asi kuti dai kambani yaka zivisa vanhu vasati vatosimuka kuti hatina nzvimbo so that vanogona kutitomirira hama yedu mutumbu wedu tozofamba nawo pamwe chete asi taura henyu nango ndijekese ipapo. Aiwa, tinotenda asi hazvizve kupopotedzana zvedu. Tichipa mutereri wese mukana chatinoitira wamanhanda dzimwe nguva asi hanyanyoona hangu kuti vanotora nguva yakareba zvakadii. Ndofunga kungoti vakataura zvinenge zvisingawirirane nemi, ndofunga kuti vatora nguva. Izvezvi ndichatopopoterwa nevamwe kunzi ndarega mukoma Richman achitaura zvisina basa nekuti ndataura nemi. Saka ndozvinoitika nevanhu. Studio 7 inopa mukana mutereri wese. Ndino hurombo hangu kuti ndozvatinenge tichingoita.
Ai wakatenda mukoma wangu.
Maita basa mukoma muri kufona muri kupi?
Ndiri South Africa.
South Africa. Thank you so much mukoma. Well, thank you. That's Mkoma Richman is calling from South Africa. He's blaming the ZANU-PF led government for the mix-up and leaving behind Dr. Dumisa Dabengwa's body in South Africa yesterday. But I tried to explain to him that it was the airline a responsibility, not a government responsibility.
And Mananda is very popular. He's stolen the show. 3 minutes before the top of the hour. Let's wrap things up really quick. Isibuyekwe mnumzana Nyoni akusipha amazwi akho okugcina 30 seconds. Kwino ngakutsho nje ebantwini beZimbabwe kuyiwa phambili kuze kufikila nga lomngcwabo.
Into engayitsho kuZimbabwe ngiyokuthi asibambaneni singabantu banye bantu beZimbabwe number one. Number two, njengoba umsebenzi umkhulu kangaka asibuye nini sikhale iqhawe lethu sihambe siyelibeka liphumule ngokuthula. Into engayikhuluma ngiqeda njalo into engithokozisa kakhulu ngiyokuthi uDr. Dabengwa actually wanika impilo yakhe kuJesu Kristu. Njalo siyakwazi ukuthi ekukhululeni ilizwe akwenzayo njalo esuka esuka lapha emhlabeni transfer esiye ezulwini uhambe endaweni ekahle ngoba usezulwini.
Siyabonga Nyoni.
Tinotenda vachirumanzu mashoko enyu ekupedzisera nguva dzadyana.
Aiwa, ndoda kutsigira mashoko ataurwa navanyoni. Ndiwo mashoko atinoda anovaka mhuri anoita kuti mhuri ionewo kuti hazveshuwa mwana wavo munhu anorangarirwa muZimbabwe segamba pakati panamwe magamba. Asi kuna avavo vanotsoropodza vanoti hei ningi hazvanotaurwa zviiti ndo vatoda kudiscourage pastudio 7 kuti vazive kuti pfungwa dzavanhu dzinosiyana. Ivo ipfungwa dzavo, umwe noumwe ane pfungwa dzake. Asi chiripo ndechokuti vaDumiso Dabengwa whether vanhu vanoda havadi igamba reZimbabwe. Pane umwe mutereri ambobvunza achiti ko ivo vaDumiso Dabengwa vava vari kupi. Ndo rimwe dambudziko rinama Zimbabwe ndiroro rokusaziva nyika yavo, yokusaziva kuti who is who in Zimbabwe mumaviri avo.
Thank you so much. Maita basa vachirumanzu nguva dzadyana. Tingopa mukana vamukandla 30 seconds vamukandla mashoko enyu ekupedzisira.
Tinotenda mhuri mabatiro avari kuita vanhu vachisvika ikoko nokuvagamuchira ivo ndovati kunyaradzwa. Tinozvikudza izvozvo kuti tibatane pamwe chete tongoi vanhu vamwe chete tive nhengo imwe chete. Zvekarewo ndinokurudzira kupolitical party zvapo.
Thank you so much.
Sorry Mr. Mkandla, let's leave it there. Maxim Kandla, Exipra Fighter, Shepard Nyoni, Dabengwa family member in the Gazira Chirumanzu, Zanu PF, leaning analyst, I'm Tunga Milinkoma.
Neni chunga kandemiri nitenda wa teriru wa pinda mchirongwa, nimi maamu chuona, mwuri kwese kwa maamuri, tunotenda.